Saka tinotarisira kuti members of the jury vachazoita sei. Asi kuti munyatsonzwisisa chinonetsa, pamwe mukada kukombera matare kuZimbabwe neekunoku. Nyaya yekutongwa mutongi achibatsirwa nemembers of the jury yakabvira ine mutauro kare. Maitirwo azvinenge zvichida kuita nhengo dzinonhongwa kuti huyai muzoita juri tiri kutonga nyaya. Dzinonhongwa kazhinji vachitiregai tinhonge munharaunda, saka unotongwa nevamwe vanhu vaunozivana navo. Saka zvakafanana nekuti kana uri muchitungwiza muya muya, unotongwa nevanhu vekusection yako yekuchitungwiza vari munharaunda mako imomo. Saka chinonetsa manje kuno kuAmerica kune kusawirana kunoita vanhu vatema nevachena nemaminorities. Saka kazhinji kacho zvinopedzisira zvave kuti vachena vanga vachiti pese panenge patongwa munhu mutema kana muminority, vanongomuroverera nokuti mbiri yanga iriko ndeyekuti vanhu ava havana kuinzana nesu, havafani kupuwa kodzero sesu. Ivo vanhu vatema vaakubatanawo vaakuita sekunge vaikudzorera kutiwo panenge pachitongwa murungu ivo vari pajuri ipapo. Kazhinji kachona they make sure kuti chii apinda mujere. Asi hazvisizvo, haasiriwo mashandiro anga achifanira kuita zvinhu. Vanga zvichida kungoti dei vavari vanhu vese vangoona nyaya senyaya kuti munhu uyu zvaakaita ndizvo here. Saka pane vamwe vanhu vanogona kufunga kuti ngatiti vechirungu hatikuti ndozvavatoita, aiwa. Asi masenzero anga achimboita nhengo dzemajuri idzodzidzi, pane vamwe vanhu vechichena vasinganzwisisi kuti chavanofanira kuti vabatise muchena nemhosva chii pamusana pekuti akakanganisira munhu mutema. Ndo zviri kutyira vanhu izvozvo kuti panogona kukwana nhengo imwe chete yejuri inenge ine rusa rwaganda, sezvamakaona kuti tine vaya vanonzi maextremist mawhite nationalist Ku Klux Klan, vaya vanofunga kuti munhu mutema haasi munhu ane kodzero sedzevamwe. Pakaita munyama wokuti nhengo dzejuri idzodzi pane umwe ane mafungiro akaita sai umwe chete chete, anobva atobvoronga nyaya yese, uyu Shovin agobuda munyaya. Takangotarisa vanhu vasinganzwisisi kuti zvinofamba sei vagoshaya kuti kwa zvatakangoona munhu achingopondwa takatarisa zvazoita sei.
Munofunga kuti kana Derek Chauvin akawanikwa aisina mhosva chii chinoitikapo?
Inini ndiri kutotyira rusindo, ndiri kutotyira kuti pachaita mhirizhonga nemheremhere. Nokuti vanhu vanozvibvunza kuti pese payapaya pamaiti mupurisa hana chaakanganisa munhu waauraya ndiye angaita zvinhu zvokuti mupurisa anga kutotya kuti achafa iyi. Ko apa muri kuda kuparamba sei? Tese takatarisa vhidhiyo. Saka chifungai kuti 9.5 minutes wakatsikirwa pasi munhu akatsika huro. Saka munhu anenge achiramba nyaya kuti handina kuuraya munhu sei, ndopachanetsa ipapo.